Icyo kwadi waripo wano kwa na 28 waningi sondorino yi wakatambira maridia. Abasatu watambira wese nukuti pane nyaya zeku admin ku Ministry of Land ziriku nono cha wamwe. Wamwe wani makamban wasina kuzotumira ma company resolutions. Wakakumbirwa kuti wanyatsotuma ma resolutions anobvumidza kuti mari iende kune munhu mumwe chete kuti ishande yakadaro. And zvakare kune vamwe individuals havana ma bank accounts awo wakazoti kuti mari dzacho dzotumirwa kune vamwe. Ivo vakakumbirwa kuti vatume ma power of attorney kuti hurumende igone kutuma mari kune mune siri iye muridzi pachake.
Muri kutarisira kuti vangani vachapuwa mari?
Vese pamwe chete vakaapplya vakazobvumidzwa about 750 pamwe chete. Izvozvi hurumende vari kuti about 500 vakagadzira mapepa acho ndivo vari kuproseswa. Asi vashoma ndivo vakatambira about 28. Saka kana program yacho iri kuenderera mberi tinovimbisa kuti vanyatsokurumidzisa nokuti mari iri kurasa vhalue, iri kudzika vhalue yacho zuva nezuva izvozvi.
Asi harisi dambudziko rakakura here irori rekuti mari yavari kupiwa yemaRTGS iri kushaya simba? Hamusi kutaura here nehurumende kuti mari yacho iwedzerwe? Zviri kufamba sei?
Pari zvino ndiyo mari yacho yakazoiswa mubudget. Pokutangisa mari yacho yakanyorwa iri USA, but kubvira nguva yakazopinda muRTGS mari iri kuramba ichidzika. Pari zvino tinoti program inoi ingaripere yakadaro, asi kana tinoda kugadzirisa nyaya guru recompensation chairo, tinoona kuti hatikwanise kuti vanovazobvuma kupiwa maRTGS mari ichingoenda ichidzika nevhalue yakadaro.
Mukazi kuti pane vakapuwa ava vakapuwa mari chaizvo?
Pari zvino vari kutambira 55,000 RTGS, so about $5,000 maonero edu nguva inoi, nokuti rate iri kumanya. It's about $5,000. Inogona kubetsera vamwe vasina chino, saka havasi kuramba kutambira irori. Asi kuti inyatsopedzisa nyaya guru yecompensation yese yeRTGS inozotinetsa chose.
Saka muri kuti kana makutaura nyaya chaiyo chaiyo yekuti zvinhu zvamakaisa pamapurazi apa kana kuti hatikati madevelopments aya, muri kutini munenge makuda kuti hurumende ibhadhare nemari yekuamerica isingashaya simba?
Ichokwadi, ndo patinogona kuwirirana.
Asi iri kubvuma here hurumende kuita izvozvo?
Pari zvino kuti tinyatso taurirana, tinofanira tane target isiri kumanya.
Saka inimi ongororo yamakaita mega makaita muchishandisa madhora ekuamerica kana kuti yatingati evaluation,
inoda kuti nyika inoita stabilization, nokuti otherwise mari yacho value yacho iri kungoramba ichidzika. Kuti unyatsobvuma kupedzesa nyaya inofanira kuti ine fair value, otherwise nyaya yacho haipere. Tinoda kuona kuti nyika yoona stabilization yecurrency, otherwise tongomira kuzosikira zuva riyati.